Zimsekinoti yakatora matano aya mushure mekuona kuti kubuda kwemapepa aya zvisiri pamutemo kwanga kwanyanya. Asi mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa nezimiseki izvi zvakaomera vakuru vezvikoro kunyanya zvikoro zvekumaruwa. VaMasaraure vati vakuru vezvikoro ava vari kufamba mitunhu murefu mukuedza kuti vazadzise zvinodiwa nezimiseki sezvo kumaruwa zvekufambisa zvichinetsa.
Zvimiseki iri kupanisa maticha asina mhosva yapara vanoshanda kumaruwa kuti vafambe nzendo dzinokwana makiromita 40 vachiendesa kunosubmita bepa kana kunotora bepa rinoda kunyorwa nevana. Vadzidzisi ava vari kushanda zvikoro zvisingawanike michovha yekuti vangakwire. Zvikoro zvavo hazvina mari inokwana yekuti vangakwire transport. Asi tikatarisa nyaya yavari kutaura yekulika kwemaexams kumamisha uku vati kutaura nezvako hakuna maexam ailika. Maexam aingolikwa kumusoro ikoko kune vatungamiriri vanoita zvebepa vachinyora mapepa avo votengesera hama dzavo, asi vakudzoka vakupanicha vanhu vasivacho vakatsvaka.
VaMasaraure vati sangano rezimiseki rinofanirwa kudzosera zvaitwa kare kuti mapepa anochengeterwa pachikoro chiri kunyorwa bvunzo.
Tinokurudzira kuzimiseki kuti ibhadhare maticha ese ari kuita invigilation idzokereze kunyaya yekuti maexams anochengeterwa pachikoro chavanoda kunyorerwa. Tirerutsire bedeni kune matichas. Haisi mhosva kuti vari kushandira kunzvimbo dziri marginalized vagara vane matambudziko mazhinji avari kusangana nawo.
Mumagwara anyorwa une munyori musangano reZimbabwe Teachers Association ZIMTA vaTapson Nganunu Sibanda vashorawo zviri kuitwa nezimiseki vakakurudzira kuti mapepa agare muzvikoro vachiti vakuru vezvikoro vari kufamba mitunhu murefu. Mutauriri wezimiseki Muzvare Nicky Dlamini vaudze Studio 7 parunhare kuti vakaita izvi mukuchengetedza kuti mapepa anonyorwa asabuda zvisiri pamutemo. Muzvare Dlamini vatsanangurawo vachiti vaive vaudza vakuru vezvikoro kuti vasingakwanisi kunotora nekusiya mapepa vazivise zimiseki kuti vapiwe vanochengetedza mapepa aya kunzvimbo dziri pedyo nezvikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.